manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 23/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anovhiringidza urongwa hwemabiko ekupera kwegore anga akarongwa nemumiriri weHighfield West vaekumwe chidziva webato reMDC. Mutevedzeri wegurukotaro zvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanokurudzira vana veZimbabwe kuti varambe vakabatana senzira yekukoshesa zuva reNational Unity Day. Veruzhinji varikuda kufamba pazoro rekisimusi negoredzva vanoti havasi kufara nekukwira kwaita mari dzekubhadhara mabhazi panguva iyo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi avharisa mabiko anga akarongwa nemumiriri weHighfield West muparamende nhasi vaHepmo Chidziva webato reMDC achiti vanga vasina kupiwa mvumo nemapurisa yekuti vaunganidze vanhu. Vachidziva vanoti urongwa uhu vanga vakavhurirwa munhu wese zvisinei nebato rezvematongerwo enyika uye vanga vakananganawo nekunge vachizenge vachibatsira kupa vanoshaya chikafu pamwe nezvekupfeka. Vachidziva vanoti vanga vakasvitsa shoko rekudzivisa mapurisa nezvemabiko avo uye vashamiswa kuona mapurisa achiuya achivavharisa. Studio 7 yakundikana kuwana divi remapurisa pamusoro penyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasingakwanise kutaura nesu sezvo vanga vachityaira. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhilas Musanganya weStudio 7 navachidziva.
Nhasi ranga riri zuva redu mumusha weHighfield West wekuti tinge tichipemberera kupera kwegore tichitaura nyaya yeChristmas nevabereki vemumusha.
Imi manga mawana mvumo here kubva kumapurisa kuti muite chiitiko chenyu chanhasi?
Hongu takanyora tikavaka akinondosha zvakanyora kuratidza kuti vakanga vatotendera nekuti tinonotifaya chete mapurisa. Ivo ndivo vanenge vaine kodzero yekuti hazviiti kana kuti hatina kumbobvira tawana tsamba yekuti hazviiti. Asi vatozoya netsamba yekuti hazviiti masikati. Tisakanyora tsamba yekuti tiri kunge tichiinda apa musi takanyora musi wa13 musi wa15 tikadzoka vanyora tsamba vachiti toda kusangana nemusi wa9 tikanonyora imwe tsamba yekugadzisa zvavanga vataura tichisenza nemapurisa vakati hazvanaka chiregai kuya19 tichakufonerai. Havana kuzofona asi vakati tsamba iya takanyora iya yaitwa acknowledge. Saka that means munokwanisa kuenderera mberi nezvamamhi zvinhu zvemumusha zvandinoita ini semember of parliament ndichiungana nevanhu vemumusha imomo. Hazvisi zvinhu zvemDC, zvinhu zvevanhu vagari kuti chero vangava wezano chero vangava anhanga achiuya pamabiko iwayo tazobata mukuru wavo anonzi Mutetwa anova officer commanding Harare South anenge ari paSouth Atlan Police. Tichimubvunza kuti ko chii akati hamuna kuya mumeeting yemusi wa19 tikati aiwa meeting takaita dai wabvunza majuniors ako anotidedza kumeeting iyoyo takaita nawo meeting tikapedza zvaida kutopedzwa vakati acknowledge tsamba yedu yatakanyora tichigadzirisa. Saka meeting yavatotaura takaita zvikanzi ha but inini ndakutonisa zvinhu zvenyu tikati wai ruzive here kuti tashandisa mari kutenga zvipfuwo zvatofa munyika isina magetsi yekuti hatina kwatinoisa nyama yatinayo bozaauraya mombe nhatu panapa. Sata achida kuti vanhu vange vachidya asi hatina kwekuti todzisepi vanhu vanga vatotanga kubika mupunga nesadza zvese zvamiswa izvozvo.
Panga pane vanhu vangani
pachiitiko chenyu uyezve mazoita sei mushure mekunge mapurisa asvika.
Vanga vachangotanga kuuya asi panguva iyoyo pazosvika mapurisa panga pane vanhu vanga vaakumanearly 2000 vanga vaungana muzororo senda vachimirira mabiko aya. Saka pauya mapurisa aya tazondobva ndatanga kuita macommunication navo, vakambobva vakazonotsoka vaane tsamba manje nekuti imo vauya vasina kunyora tsamba yekutirambidza.
Zvamira zvakadaro muchaita sei nechikafu nezvimwe zvamanga magadzirira vagari vemuhighfield west?
Zvimwe zvakatotomera kutaura kudai, so takangogara tichikuziva kuti todii, nekuti munyika yatiri hakuna magetsi. Isu tatouraya mombe madeko ane zuro tichiitira kuti tikwanise kuti tisavhiringidzwe nemagetsi, tokwanisa kuti vanhu vabike nhasi vange vachifara. Asi iye zvinoizvi taswera tava nayo, munyika yachona yakaoma kudai kusina magetsi. Totsvaga hamanisha mwari dzinogona kunge dzatibatsira kuti tiise pamavhiriji avo maybe tichengete, nekuti zuva rekupemberera mahighfield west hatisi kuzorega kuriita, nekuti vanhu vanofanira kufara. Tiri kuita izvi zvakare musi wa1 January ndopatine tichiungana zvakare tichidi tichipemberera. Izvi zvimwe zvakaita sana rais nechizvava zvabikwa, tatongotiwo vanhu vagovanegovanewo vamwe zvimwewo zvangozotorasiwawo.
Vanga vari mumiriri wehighfield west muparamende vahepimwe chidziva vebato reMDC vari parunare kuhighfield kwakare naMavelas Muhlanganya uye westudio 7. Mutevedzeri wegurugota rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kukoshesa zuva rekubatana reNational Unity Day senzira yekukoshesa kuzvipira kwakaitwa navaRobert Mugabe pamwe navaJoshua Nkomo, izvo zvakaita kuti nyika iwane runyararo rwuripo nhasi. VaMutodi vanoti muna 1987 vaMugabe navaNkomo vakanzwisisa kukosha kwekubatana kwevana veZimbabwe zvisinei nekuti munhu anobva kupi, izvo zvakaita kuti nyika ifambire mberi. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakacherechedza zuva iri kuburikidza nekusangana nevatungamiri vemapato anopikisa ari muPoland kupurazi kwavo kukwekwe. Kunyange hazvo mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vasina kunge varipo sezvo vasiri nhengo yePoland. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMutodi.
Tinoti zuva ranhasi reUnity Day izuva rinokosha zvikuru kunyika yedu yeZimbabwe. Kana tichitarisa kwatabva senyika, tinoziva tose kuti takawana kutonga kuzere muna 1980 tikamboita madisturbances apo neapo akazokonzera kuti pave nekutaurirana kwevakuru venyika. Vatungamiriri venyika vaMugabe vakabatana navaNkomo vakawirirana kuti aiwa nyika kuti ifambe zvakanaka, haidi mhirizhonga, haidi kuti vamwe vamire nepapa vanhu vamire vamwe vamire nepapa muite mazvake mazvake, inoda kuti mumire makabatana. Saka vakuru ava vakanzwisisa chinhu ichi muna 1987 vakabatana, nyika ikafambira mberi zvakanaka kusvika vaNkomo vachifa vaMugabe vachienderera mberi nenyika kusvikirawo zuva ravakabuda mufu. Saka ndoo Unity yatinocherechedza kunyange naiko zvino. VaMnangagwa ndovapo ndovamutungamiriri wedu, vanokoshesa zvakare Unity iyoyo. Zimbabwe is a unitary state, zvinoreva kuti kubva Zambezi kusvika Limpopo, kubva Plumtree kusvika kwaMutare, tiri chinhu chimwe chete.
Munoonawo gore ra2020 ratiri kupinda iri rakamira sei munyaya dzekubatana kwevana veZimbabwe?
Taakubuda mugore ra2019 tichienda gore ra2020. Tinoda kubatana senyika. VaMnangagwa vakatoita Poland political actors dialogue yabatanidza vose mapato anopikisa, inosanganisira kuti president vataure navo vanhu ivavo vachinzwawo zvichimo zvavo vachinzwawo maonero avo kuti nyika ingafambiswe sei. Ndokubatana ka. Saka ndopatiri kuti ipapo ndopane zhinji redu rokubatana ratinaro pari zvino. Tiri kungotora ipapo pakasiyiwa navaNkomo navaMugabe. Saka tiri kuda kubatana. Avo vanoramba kubatana nevamwe ndozvigananzaka, nekuti nyika yedu kuti iende mberi inoda kubatana. Saka hatidi vanhu vanoti vamwe kana vachiti ngatibatanei ivoti aiwa ndoda kurumuka ndimire ndoga, ivo vanhu vakaipa hativadi. Saka tinovakurudzira zvedu kuti tindai pane vamwe tiwirirane senyika, tienderere mberi senyika. Hakuna izvo imwe nyika yatichazoti dreyedu kunze kweino yatakapuwa namusiki. Saka ndo nyika yedu yatinofanira kubata nemazvo tichiwirirana, toita kuti ikonomi yedu 2020 iunze upfumi, muno munyika munge makagadzikana chada zvemiri zvonga.
Asi honorable mutadi, kune vamwe vanoti nyaya yekubatana iyi inongozouya musi wa 22 kana wasvika. Zvakapfuura zuva iro rakapfuura vana veZimbabwe vakanganwa nyaya dzekubatana, nekuti munyika mune makutaurwa nyaya dzekupesana nezvematongerwo enyika. Munoti
kurasika kwatiri kutaura ikoko kuti kune maportuguese mamwe asati amatua avasati vakunatsonzwisisa kuti nyika inotongwa sei. Nyika haitongwi nokupikisana. Kupikisana kuriko panguva yemaelection. Wopikisa kana uchinge wakundwa pamakwikwi iwayo, wozivaka kuti unoramba uri muZimbabwe, haurambi uri memba yepati yako.
Vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare neStudio 7. Veruzhinji vari kuda kufamba pazororo rino rekisimusi negoredzva vanonzi havasi kufara nekukwira kwaita mari dzekubhadhara mabhazi panguva iyo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa. Hurumende inoti dambudziko rekushayikwa kwemafuta rinogona kutora nguva yakareba kuti rigadziriswe. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti kukwira kwaita mabhazi panguva ino yezororo rekisimusi kuri kuvarwadza zvikuru, sezvo mari iri kuvanetsa kuwana vachiti zvinhu munyika zvavo masemafuta agwambira mubhodhoro. Pasvika Studio 7 pamusika unokwirirwa mabhazi anoenda kumaruwa wembare, panga paine vanhu vakawanda vanga vachitsvaga chokufambisa kuti vaende kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mumwe wevanhu vari kuti varwadziwa nekukwira kwaita mabhazi ndiamai Viola Mafa, avo vati vanga vachida kuenda nemhuri yavo kumhondoro asi vawana mabhazi akwira zvakapetwa kaviri.
Mabhazi adhura, chero ukada kufamba adhura. Kadistance kadikidike kari kudhabhura katatu apa unenge une vana kuti uende kunodyirawo horidhe kokonda chikafu hakusi kufambika.
Hatina kukwanisa kutaura nevesangano rinomirira vemabhazi anotakura veruzhinji, sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi mumwe mutyairi webhazi rinoenda kwamutare uyo ati anongoda kudaidzwa nezita rekuti Nohoreka ati chaita kuti vakwidze mitengo yemabhazi ndechekuti mafuta edhiziri vari kuawana achidhura pamukoto, sezvo mumagaraji mazhinji musina mafuta.
Dhiziri rachona tiri kuriwana kublack market apa kuti tiritenge tirikushandisa maus dollar, saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga diesel tofanira kutanga tatenga ma US dollars, nekuti isu hatingamire kushanda nekuti holiday. Vanhu varoda kufamba nesuwo toda kutoraramisawo mhuri, hapana zvatingazviita.
Zvichakadai, kukwira kunonzi kwaita mabhazi uku kwashorwa zvikuru nesangano rinomirira vafambi repassengers association of Zimbabwe. Mutungamiriri wesangano iri vatafadzwa Goliath vati havasi kufara nekurambwa kuri kuitwa mari dzendarama kana kuti macoins nevemabhazi iriyo imwe yemari dzavari kuwana. Vati kunyange hazvo hurumende yakaisa mabhazi ezupko mumigwagwa yakawanda, mabhazi aya mashoma zvikuru pakatariswa huwandu hwevanhu vari kufamba nguva ino yezororo.
Tiri pahighway tikuona kuti mabhazi ekambani yeZupco chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu, sezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani. Asi mashoma zvikuru tikuona kuti paanenge achikwirirwa chaipo chaipo, kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti inenge rava achikwira pahighway. Saka tandichikukurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kutiwo mabhazi akati wandei kuti vanhu vange vachirerukirwa vachiinda kunamanekambaosiyana-siyana.
Hatina kukwanisa kutaura nagavhuna webhanga guru munyika vajohn Mangunjwa kuti tinzwe divi ravo, sezvo vanga vasiri kudayira zvakare nharembozha yavo vagoliath. Vatiwo hurumende inofanira kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemafuta kuitira kuti veruzhinji vasaoneswe chitsvuku nevemabhazi, avo vanonzi vari kuchema-chema nekukwira kuri kuita mafuta edzimotokari nguva nenguva.
Vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hamani shamwari nokuda kwekudhura kwaita mutengo wemafuta edzimotikari, uyezve nokudhura kwaita mari yekukwirisa mabhazi nemakombi. Izvi zvaomera veruzhinji nekuti mari chaiyo inobatika havana. Vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira, asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva. Takatarisa nyaya dzekufamba kupita vanhu munyika yeZimbabwe. Tanga tirimuwo muhighway, vanhu havasi kufamba semakore ese, vanhu vari kutumira mari hamani shangari ziri kumusha varukuti wacha kwa nise kuenda kumusha nukuti mabaza adura isu se sanga nore passenger association mbamu atis kufara kuti nyaye domestic tourism ichange yaku derera zaka nyanyi zira iru to derera nukuti wana wacha kwa nise kufamba tunona mshimbo wane mungika yezi mbamu.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune chasi vanoti dambudziko rekushaikwa kwemafuta munyika richaramba rakapfunya chisero munyika sezvo hurumende isina mari yekunze inokwana kuti itenge mafuta anokwanira nyika.
Dambudziko remafuta rinopera kana takwanawo foreign currency yakawanda, ikonomi yedu ichishanda tichitengesa zvinhu kunze tichiwana foreign currency ndo zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyo.
Vanhu vakawanda munyika vakatarisira kufamba nguva ino yezororo rekisimusi negoredzva kuti vanoona hama neshamwari sezvo vazhinji vavo vachange vasiri pamabasa nguva ino yezororo. Asi nekuoma kwaita zvinhu munyika nekudhura kuri kuita mabhazi nemichovha, vazhinji vanoti vanogona kuita zvichoni kunzendo dzavanenge vafamba. Ndakamirira Studio 7 pambare musika muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Magwaro matsva aboridzwa neCenter for Public Integrity anoratidza kuti mushure memaminitsi makumi mapfumbamwe zvichitevera hurukuro parunhare pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weUkraine, muzinda wePentagon wakabva waudzwa kuti umbomisa rubatsiro rwemari. VaTrump vakapomerwa mhosva zviri pamutemo nedare reparamende reHouse of Representatives svondo rapera nekuda kwezvavakaita panyaya yeUkraine iyi. Munhu mumwe chete aurayiwa vamwe vana vakapambwa muGabon mushure mekunge ngarava ina dzinotakura zvinhu dzarwiswa nemakoronyera kumahombekombe kweLibreville. Vagari vemuguta remasvingo vanoti vari kugara vachityira upenyu hwavo zvichitevera kubuda kwechirwere chiri kufungidzirwa kuti chirwere chemanyoka munzvimbo dzinogara veruzhinji. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vagari vakawanda vanoti vari kubata nechirwere chemudumbu uye vamwe vakaenda kuzvipatara uko kwavakandoudzwa kuti vane chirwere icho, icho chiri kukonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena. Vanhu vanopfuura gumi vanonzi vakabata nechirwere chemudumbu mazuva mashomo apfuura vakaenda kunorapwa. Vagari vanoti vari kushayiswa mvura yakachena nekanzuro yemasvingo iyo iri kutiwo izvi zviri kukonzerwa nekuti magetsi ari kudzimwa kunzvimbo inopombwa mvura yekudhamu remutiri Queen. Mumwe mugari wemusha weKMP amai Judas Vanda vanoti vari kushaya manyoka uye vakamboenda kuchipatara sazvisi kubatsira nekuti vari kuda mashansa mvura imweyo nekuti havana kumwe kwavanoiwana.
Musi weSunday ndanzwa kudaro ndakabva ndaenda kuchipatara. Ndasvika kuchipatara ndasingazivi kuti idhairiya, ndaingonzwa kurwadza pazasi pedumbu nemusana. Ndasvika kuya ndobva ndapiwa mapirisi andakamwa. Ndichisvika kuno kumba ndobva ndakatanga kuchaya chaizvo chaizvo. Ndichaya ndichienda kutoilet nguva nenguva. Asi mushonga ndaifunga kuti ndiwo unogona kundibatsira asi zvisirizvo. Asi ndazoona sokuti nyaya iri kubva pamvura. Nokuti mvura yatiri kumwa, tiri kumwa mvura yemuchibhorani. Chibhorani chacho kunoku kuna masuweji ari kuyerera pose pose. Kana mukafamba makadai kudzidza netsikoroko anongori masuweji ari kuyerera. Suweji yatova ne 4 months ichiyerera iri popaya. Ndakaripota nyaya iyi. Asi hapana munhu ari kuya kuzogadzira suwa iyoyo. Ndiudzei kuti mwedzi mina suwa ichiyerera here.
Mumwe mugari wemusha weRunyararo West, amai Lindi wecharakupa anoti, ivo nemhuri yavo yose vakabatwa nemudumbu nenyaya yekushandisa mvura yakasvipa.
Takabatwa nemanyoka pano tikaenda kuclinic. Chinonetsa ndechekuti tiri kutikantashaiwa mvura, tochera iyo iri kunaya. Inenge ichidonha pamagata aya emba tochereredza. Kana pastori nazvipita ndoimwe yatinotozoshandisa kumwa. Ende uye kuzviborani kwachona hakusi kumirika, mvura haisi kuwanika. Vamwe vanenge vakudzitengesa mari dzachona hatina. Saka apa takaenda kukliniki tikatadza kubatsirika. Taakungomixa iyo shuga ne salt nemvura kuti timwe kuti pamwe zvingaite nani.
Vakafana kubata chigaro chemukuru webazi rezveutano mukanzuro yemasvingo vakuda kwashe mapamula varamba kutaura nezvechirwere ichi vachiti ibasa rebazi rezveutano munyika kubudisa mashoko akadai asi meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti havasati vatambira mashoko aya kuhofisi yavo.
This outbreak inoannounzwa neminister of health vaassessa mareports avanenge vasungana nawo evanhu vanenge vatreata but isu pamabhos edu ekanzuro anotestwa randomly achiona kuti mvura yachona yakanaka here kuti imwe vane vagari. So far hatisati taona report yekuti pane bhoo rine mvura yakashata asi kuti mvura yematepi dambudziko ratinonge vanaro ndoriya remagetsi rezisi. That is the reason why takambofunga zvekurashena mvura chitinowanikwa kumazoni nguva nenguva. Saka tinongotarisira kuti matoks atiri kuta nevanhu vezisi achaimprove kana achinge aimprove zvinobva zvaaffectawo positive impact panyaya yemvura yatinosupplya muguta redu remasvingo.
Ukuwo mukuru wezveutano mudunhu remasvingo Dr. Amedas Shamu vanoti vagari havafani kuvhunduka nekuti chirwere ichi haisati chaputika kunyange hazvo kune vamwe vanhu vashoma vanogara vachirapwa mushure mekubatwa nemanyoka.
Hakuna disease nothing. Ndakacheka nemasvingo district hakuna outbreak yediarrhea. It's possible because havanongogara achiuya.
Asi mumwe mushandi pakliniki yeRunyararo West uyo aramba kudamwa zita rake sezvo asingabvumidzwi kutaura nevatori venhau anoti vakarapa vanhu vanopfuura gumi. Sondora pura chete.
My case is about 10. Pane mapatients ari kuuya ari kucomplaina kuti mudumbu, but mutarisiro watiri kuita vese iri kuonekwa kuti idiarrhea iri kukonzereswa nemvura. Vese mapatients vese ari 10 vari kungotaura masimilar cases ekuti pandakamwa mvura yakati, pandakamwa mvura yakati. Of which tine vamwe futi maisolated cases vevamwe vari kungouya vamwe vasati vatanga kutorapwa, vamwe vatorapwa vanotoenda kumanesi chero kupi kudzimba vari kuita same problem.
Izvi zvatsigirwa nasazvigaro wekomiti yezveutano mukanzuro yemasvingo Councillor Richard Mosekiwa asi chiti haisi nyaya yemvura.
Ya, ndingangoti madhaira cases tinawo 102 asi zvisingakonzeri nemhaka yekuti paita kushaiwa kwemvura asi kuti mamwe mazhinji acho ationgorora anenge ari maimported asi dambudziko remvura tina ishoma hayo asi kuti hazvikonzeri kuti pange pane dhaira yakanyanya kuwanda asi kuti mvura yatiri kupa vanhu yatiri kupombera vanhu imvura yakachena asi kuti inongori shoma chete.
Mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti sangano ravo rakatambira mashoko echirwere ichi kubva kuvagari vakawanda avo vakutotyira upenyu hwavo.
Sangano navo kunyanyanya pamagrupu edu achibva kumaresidents anogara mumawadhi akasiyana-siyana asi tatisati tambowana any official report kubva kuministry tichiotimbizo here kuti kune makesi akadaro asi isu sevatori vanomirira vagari tinongotika kanso yaikwanisa kugadzirisa nyaya yemvura zvaigona kutibatsira kuti tisarambatiwa zvenyaya dzedhaeriya dzakutaurwa uye kana pane nyaya yakanyatsodai iripota tichikumbira kuti veministri vakurumidze kutizivisa kuitira kuti tione kuti tingazvidzivirira sei panzvo dzedhaeriya.
Vamwe vagari vanoti dambudziko remvura rikasagadzirwa nechimbi chirwere chemanyoka chinogona kuwedzera uye zvimwe zvirwere zvakaita setyphoid necholera zvinogona kuputikawo zvikavhiringa utano hwevanhu vakawanda muguta iri. Kunyange Studio 7 isina kuwana uwandu chaihwo hwevanhu vakabatwa nechirwere muguta remasvingo vane ruzivo muzvipatara zvemazorodze zverujeko nemasvingo general hospital vanoti pane vanhu vakati wandei vakarapwa nezvipatara zvavo uye vamwe vachiri kuuya kuzorapwa mushure mekubatwa nechirwere chemanyoka. Ndakamira Studio 7 masvingo ndini Gadri Maramba.
Munhau dzemitambo. Nguva yekisimusi inguva yezororo asi veruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana-siyana. Vamwe vanokundikana kunge vachiita izvi. Ngatinzwei kune mutoro wedu wenhau Michael Kariati uyo anotitaurira kuti vezvemitambo vanenge vachiiteiwo panguva yakakosha iyi.
Panguwa iyo vamwe varu kushanyira ama neshamwari mshure megure rese vasingaonane murairiziwe FC Platinum Lizwe Skweswe nechukwa tachake avasi kuwana mkana wakadai sezo vanenge vari mkairo Egypt mumtambo wavo echitatu Wake Up Champions League. Skweswe anoti vachange vari pabasa vachishanda vachitarisirawo kuti kisimisi ichava parombo rakanaka nekukunda mushure mekurohwa mumitambo yese miviri yavatamba makwikwi aya.
Hatina zororo zvinozvi neChristmas chetiri kuEgypt, saka hatina zororo from here takutonoshanda tisharamba tichishanda nezvimwe.
Mumwe murairidzi wenhabvu Darlington Dodo weCapes United anoti mushure mekutadza kutora mukombe wekasolaga Premier Soccer League ino ndiyo nguva yekugadzirisa paive pasina kumira zvakanaka.
Mutambo webhora hauperi, tinongoramba tirimo mubhora tichitogadzirira zvegore rinouya, sezvo mukatarisa nguva yatasara nayo kuti gore racho riperi inguva dingi dingi, uye nguva yatichatanga kugadzirira zvakare pagore racho riri kuteera inenge iri nguva dingi dingi. Saka tichangozvipoka nguva kadiki diki kuva nemhuri tichipemberera Christmas nenew year, asi tinoziva kuti inenge dziri nguva hombe hombe.
Asi mukuru wemahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzvari Ana Mguni vanoti vakananga kumusha kwavo kunoona hama neshamwari idzo vasina kuona kwenguva refu.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vasataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutambi webasketball Nyarai Mushambudzi ane urongwa hwakafanana newamuzvari Mguni, asi iye anenge akananga kumasingo.
Tomorospenda nana mwene nana tezvarana kumusha, tikuenda kumusha musa 23-24 kumasvingo.
Murairidzi wechikwata chetriangle Taurai Mangwiro anoti kwaanoshandira kure nekunogara mhuri yake zvekuti panguva ino zvenhabvu zvave kumbomira achipa nguva kumhuri yake. Zviri muurongwa zvekare wemutambi wechikwata chenyika chenetball icho chakaita mukurumbira kuWorld Cup Eslan Rovu, uyo anoti nguva yakawanda yakapera ari mukamba yechikwata chenyika zvekuti iko zvino achange aine hama neshamwari dzake kuBulawayo vachifara pamwe chete. Asi sachigaro weZimbabwe Volleyball Association varingisai mapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball pakisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Atenge chitamba volleyball ndozvedu chete.
Kune vamwewo vakaita savamapondera kusanganisira mutambi wetsiva Charles Manyuchi avo vari kuti vari kutora nguva ino kugadzirira zvakasimba mitambo yavo yemwaka unotevera vatarisira goho rakasimba gore rinouya. Asi vezvemitambo neZimbabwe yese vari kupinda muzororo panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvegadziriro yezororo rekisimusi negoredzva. Takanangana nekukwira kwemari dzekuripira pakufamba mumabhazi, mitengo yezvekudya nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anovharisa urongwa hwekupemberera kupera kwegore kana mabiko ekisimusi wanga vakarongwa nemumiriri weHighfield West vaHepimo Chidziva. Mutevedzeri wegurukotaro zvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanokurudzira vana veZimbabwe kuti varambe vakabatana senzira yekukoshesa zuva reNational Unity Day. Veruzhinji vari kuda kufamba pazororo rekisimusi negoredzva vanoti havasi kufara nekukwira kwaita mari dzekubhadhara kumabhazi. tashika kumagume chirongwa chedu chanasi, iwe inesu zakare mangwana. Kana mshida kutumira tamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anekuonika ene mufaro, ndini wenyu, jonga kandemi irindri mu Washington DC, ndi kusiamina Gift Dube.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 Mbalazi 2019 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnyaka oka-2019 ubungumnyaka okade ugcwele izinhlungu eziningi zidubekile kakhulu njengamaZimbabweans, kodwa u-advocate Nelson Chamisa uthi yena umnyaka ozayo oka-2020 silethemba njenge-MDC ukuthi uzaletha inguquko.
Ibandla le-MDC lithi lanxa u-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu, uZulu kamelanga alahle ithemba ngelakusasa lakhe.
Ikhisimusi leyi ikhisimusi nje ukuthi nje is just a date ekhona vele ekhalendeni.
Abantu abaningi badika basoze bakholise lonyaka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. UZulu kukhuthazwa ukuthi ananzelele umkhuhlane wengqondo ebantwaneni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDC lithi lanxa u-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu, uZulu kamelanga alahle ithemba ngelakusasa lakhe. Ngaphandle kokubhidlika komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo ezitolo, abantu abaphose befike kuzigidi ezisitshiyangalombili 7.7 million bahlaselwe yindlala njalo badinga usizo lokudla. Amafutha ezimota lamagetsi lawo ayasilela elizweni. Ngokunjalo iMDC ithi iningi kalisoze libe lenjabulo ngekhisimusi yalonyaka. Ithi njalo ubuzima lobu buveza sobala ukwehluleka kwahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa leli bandla lithi uZulu kamelanga alahle imbeleko ngokufelwa, ngoba ubuzima bonke lobu buzaphela lingangena embusweni. Sixoxele sikhulumeli seMDC uMnumzana Daniel Molokele.
Bengilayo umongameli u-advocate Nelson Chamisa sihambe savakatshela abantu abagogekileyo labantu abadala labantu abazintandane ebanikeza ama-Christmas hampers. Umlayezo abanike wona uthe kabangalahli ithemba ngoba inguquko isendleleni. Do not lose hope because change is on its way. Umbiko ovela ku-President Advocate Nelson Chamisa, maZimbabweans, umnyaka oka-2019 ubungumnyaka okade ugcwele izinhlungu eziningi zidubekile kakhulu njengamaZimbabweans, kodwa u-Advocate Nelson Chamisa uthi yena umnyaka ozayo oka-2020 silethemba njenge-MDC ukuthi uzaletha inguquko ezaguqula impilo zabantu abaningi. Sikhangelele ukuthini kuzokuba leZimbabwe engcono kulale esilayo kwamanje.
Inkulumo ezizanywa ngubaba uThabo Mbeki, yena owake waba ngumlamulankunzi kudaba lweZimbabwe, kukhona yini ezingaphuma lakho kube yisipho sabantu beZimbabwe somnyaka omutsha oka-2020?
Okwamanje akukabi le guquko sibili kumbe esingathi ama-developments azwayo, kodwa into amaZimbabwe amele bayinanzelele ukuthini, siqede umnyaka wonke lowo njenge-MDC sicela ukuthi kube lonamulankunzi. Bona abezanu baqede umnyaka besithi inkinga enkulu ngomnotho wesizwe ngama-sanctions, kodwa umnyaka uthe uphela kwaba nethemba ukuthini sokuzaba lo mlamulankunzi ozancedisa ukuthi amaZimbabwe ahlale phansi ndawonye basebenzelane ndawonye. Thina asimnqusanga lapha eZimbabwe uPresident Mbeki, kodwa esikwaziyo uthe sinqusela ukuthi sihlangane laye savuma, ngoba thina njenge-MDC siqede umnyaka wonke sisithi ukuthi iZimbabwe iye phambili. Udaba olukhulu asoma-sanctions yikuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi ndawonye, ngesilungu kuthiwa yi-all inclusive national dialogue. with an international mediator or mutual acceptable. So tina siti indaba ezinde for amaZimbabwe ukuthi upresident bekubuyile uhlakulele insimo esikwazi ukuthi nisizovuna kwelinye ilanga. Singathi upresident Mbeki lihlolanyama, ulihlolanyama upresident Mbeki ukuthi sokuzaba lenguquko eZimbabwe, ngoba thina njengeMDC siyajabula ukuthi sokuvunyelana. Even it weeks ago iZANU-PF ibhizi ikhuluma ukuthi asifuni umuntu emzini ukuthi abe ngumlamulankunzi, kodwa namhla nanko Mbeki ukhona. So konokuthi Mbeki ubuyile lo president Obasanjo ubuyile bobabili ngamahlolanyama ukuthini sokulo kutshintsha kwengqondo kumbe komqondo uSadak la ku-AU ukuthini asondaba yama-sanctions, yindaba yani yokuthi amaZimbabwe asebenze ndawonye. So sicabangela ukuthi umnyaka ozayo yindaba yabe inkulu ukuthini national all-inclusive dialogue yindaba esiyabe siyipusha.
Umnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela impilo ibinzima ebantwini abaningi lonyaka ngenxa yokutshabalala komnotho. Uthe okudingakalayo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwabezombusazwe okugoqela abebandla lakhe lele-MDC.
Sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kodwa ngikukhangeleleyo ukuthi hayi iKhisimusi esiyangena kilo alilihle filili iyakhanya ukuthi kulokusilela silo kumangalisayo okukhona phakathi kokuphila kwabantu. Umumo esiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni, sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe, njengoba iZimbabwe nje ila mabandla ezombusazwe amaningi. Ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi kulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo lokona kuze kubunje uhulumende womanyane. Kodwa kathesi angitsho ukuthi kumbe kulungiselele ukuthi kubunje uhulumende womanyane, ngithi ubukhokheli yomile buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe bengalihlangaphi. Ubukhokheli wobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho xa bethe bahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni, bakhethe ukuthi bafake abantu phambili. Ngoba mina ngithi abantu kuqala, abantu yibo abaqakathekileyo, ngoba kambe shiwo abantu nxa bengapha abantu bengaphaka bebusa izihlahla yini.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-ZANU-PF ubexoxa lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7 ekoBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kuyadanisa ukuthi kazisoze zibe lekhefu leKhisimusi elihle lonyaka ngenxa yokudula kokudla, uswelakale kwemali lamafutha ezimota lokunye eZimbabwe. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi kabasoze bethekelele izihlobo labangane lonyaka ngoba sibi kakhulu isimo somnotho elizweni. Abanye esixoxe labo besesilindoleni samabhasi athwala uZulu eRenkini Country Bus Terminus bathe ikhefu leKhisimusi sokuyisikhathi esizifananela lezinye insuku. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Dumile Ncube.
IKhisimusi le yiKhisimusi nje, ukuthi nje is just a date ekhona vele ekhalendeni. Ayisafani leKhisimusi zakudala esasithi kunje so sivala izikolo vele sibe le mood yeKhisimusi. Kathi sivele ubona abantu kuyazihambela, abantu balala emabhenki. There is no mood for Xmas. Balala emabhenki, balala kuma fuel queues, izinto zikhwelile ezitolo. IKhisimusi yangikhona ingapi? Akula Khisimusi. If lapha ekhaya lapha sikhona koBulawayo lapha kontudu ziyathunqa, le ntudu zangkhona kazisathunqa ngoba vele uhlala ungalamagetsi. IKhisimusi yangkhona ingena ngakho.
Unkosikazi Siphiwe Chuma ongusomabhizimusi uthi kunzima ukuthi bahlangane lezihlobo lonyaka.
Isiphombo ukuba lilanga nje, ilanga elingelaminingi ukuthi abantu begcine bekwanisa ukuhlanganelana le mndeni yabo bekholise. Ngokuthi ngokubangelwa ukukhwela kwamaprayisi lekuswelakala kwezinto, lekuswelakala imisebenzi. Njengoba sonke sazi ukuthi i-economy yethu inzima, abantu abasakwanisi ukuthi bahlanganelane lezimuli ezihlukeneyo ukuze bethakazelele ilanga.
Unkosikazi Melissa Dube othenga ethengisa impahla laye uyakhala ngekhefu leKhisimusi.
Umumo okhona elizweni usenza ingani singabantu abancitshanayo ngoba sekunzima ukuthi sicuphelane lokhu esilakho. Nxa sesikhangela ilanga lekhisimusi eselisondele sizwa silokudana kakhulu ngoba akulanto ebambekayo esilayo kumbe esiyitholayo kulokhu esikwenzayo okuncane.
Abatshayeli bamabhasi labasebenza labo badanile okumangalisayo ngesimo esibi somnotho abathi silulaza ikhefu lekhisimusi. Umnumzana Onwell Msimanga ongumtshayeli wamabhasi erenkini uthi ibhizimusi iphansi lonyaka.
Hayi, thina njengathi ngapha kwema-taxini sineproblem eyi-1. Ibhizinesi esisikuqalile nje uDisemba hayi kithi ngathi lo ngoba abantu abanamali bayakhala bathi imali kayikho nathi siyakhala sikhaliswa yiyo le fuel engekhona. So hayi, sacela nje ukuthi lathi ngani i-government iyasibhekela into eziningi sibone ukuthi lathi siyakhuphuka ku-transport.
Omunye njalo umtshayeli umnumzana Mpendulo Mathe uthi bebesenza imali engcono eminyakeni edluleyo.
Iminyaka edluleyo ngalesi sikhathi ngaba simanga lapha eTerminal. Ngabe kumabantu. So kaleza nje abantu imoto zimile zingazi. Yafika 10 kona. Ngakhela amalokuthi wonke imoto zimile. Ukuthi nje December wakhona uthiyeni. Mhlawumbe ukuthi uthole abantu i-triphela abantu ababhadala imali ezigcwele.
Umnumzana Effort Ncube unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi abantu bayahlupheka kakhulu eZimbabwe.
Ukukhwela kwezinto kuletha usizi phakathi kwesizwe sakithi phakathi kwelizwe. Akusathengeki lutho, impuphu iyadula, ishukela liyadula, ukudla konke kuyadula, ischool fees iyadula, ukuya esibhedlela kuyadula, i-transport yokuhamba iyadula. Kanti ke sibona i-fuel amafutha ezimota ekhwela njalo nje eyiyo abangela ukuthi kukhwele zonke izinto zisiya phezulu. Ngakho ke nxa kungazange kwenziwa icebo lokuthi kuqiniswa amandla emali yeZimbabwe sithi iZimdola, nxa uyiqathanisa le amanye amazwe akula lapho kuzayiwa khona zizaya zilokhu ezidula izinto kube nekhisimusi embi okunye okumangalisa abantu bahlupheke.
Abantu abasuka koBulawayo besiya eNkayi sokumele bakhokhe $200 ale ngxenye amadola eZimbabwe i-$250 kade behlawula $60 amadola ukuya endaweni efanayo. Sokukhutshulwa njalo imali yokugada amabhasi lamakhombi kulabo abasuka koBulawayo besiya eCholocho, eGwanda, eKezi, Maphisa lezinye indawo. Lokhu sokwenze ukuthi abanye abantu babuyele ezindlini zabo ngenxa yokuswela imali. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo iningi labantu abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bakhangelele ukuthi bazabe besebesekhaya ngosuku lwekhisimusi besidla okutshiyeneyo lezihlobo labangane kungakhathalekile ukuthi kuyaswelakala izinto ezitshiyeneyo ezinjengemali. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg.
Lo ngithemba ngiwano zibiza isikolo seJwane elifisela ikhisimusi elithukela lobanje sithi impilo ibingalula kubo emazweni lonyaka. Ibisaziwa ngokuthi ngikhisimusi qeda amadola, yaba ngikhisimusi qeda amarandi, kodwa lonyaka abeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi isiphenduke ukhisimusi mabuya lendlala. Ngenxa yobunzima lobo banengi abangasoke benelise ukuya ekhaya lonyaka lobanje bakhona abanye abahambayo. Umnumzana Sifiso Khulumani Ngwenya uthi loba kunzima liyakusa elanga ikhisimusi lesihlobo labangane ekhaya. Unkosikazi Khlibaziso Caroline Ncube laye uyahamba eZimbabwe.
Into engiyijabulelayo ngizabe ngihlangene lezihlobo zami zonke kulosuku lokagogo wami. Simenzela i-birthday party yakhe sekwanisa iminyaka 835. Kuyisibusiso kithi sonke abazukulu bakhe, asijabuleni sonke.
Umnumzana Kodno Sibanda uthi nyakenye isimo simalele kwekhaya kodwa lonyaka walile.
Abesekhaya ngijayiva khona ikhisimusi nabazalibaba.
Umnumzana Aaron Dube uthi ngeke kwenze ukuthi kudlule ukhisimusi engangenanga esibayeni sakhe efelabhusi athole ugazana.
Uzabe ngisidla nje iChristmas nengane zami sijabula singumdeni kungekho kubi ngibona abangani nesihlobo kade ngababona ngifisela bonke abantu iChristmas enhle nonyaka omusha.
Kodwa ke umnumzana Farai Good Mom Zembwe ngomunye wabathi umoya ubuvuma kodwa isimo somnotho sala.
Kungangcono okuyimadlanyana okuncane engilakho lokhu ngithumele ekhaya basiza kanti kunokuthi ngiyefika mina kungelalutho.
Kanti ke isikolo seJohane kudlalade laso lele lithi abokufika sithi usizi ukuthi kweminye imizi kuyodlalwa iKhisimusi yalonyaka kungasangenanga njiva njengenjwayelo ngoba zabulawa kudlame lwezenophobia oluqhamuke lonyaka. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapo.
Ulajok namhla sixoxa ngekhefu leKhisimusi. Nxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo thumelani umlayezelo kumbe inomboro zenu ku WhatsApp kunomboro 8012024650318. Uze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisusa siphuma ngapha e Voice of America eWashington. Simaka yesigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezeMelika lokunye okutshiyeneyo. Umthethondaba kwele Saudi Arabia uthi kumele kulengiswe abantu abahlanu ababulala intatheli zindaba uJamal Khashoggi eTurkey nyakenye. Abathathu bagwetshelwe ukuhlala entilongweni okwempilo yabo yonke. UKhashoggi wabulawa ngabacotshengelwa ukuthi babethunywe indodana yenkosi yakulelo lizwe iyayizonda indlela ayeloba ngayo kumaphephandaba. Wayejale ucothoza uhulumende wakwele Saudi Arabia esithi ubusa ngochuku. Isidumbu sakhe lokhu singatholakali. Elemelika licabangela ukuthi indodana yenkosi yakulelo lizwe uCrown Prince Mohammed bin Salman wayelesandla kulokhu. Amapholisa namhla abegijimisana labantu abatshengisela emgaqweni kwele France abakhonona ngokuguqulwa kwendlela okumele banikwe ngayo ipentsheni. Abantu bathi umthetho lo uzaba mosha kakhulu ngoba kasoze bethole impetsheni zabo ngemfanelo. Ingcwethi kwezempilakahle ezibona ngesimo sengqondo zithi kumele abantu bananzelele ukuthi abantwana balakho ukuba lesifo sengqondo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcwethi lezi zithi kulakho ukumemetheka kokulimala kwengqondo nxa kungananzelelwanga umntwana esesemncane. Zithi banenge abazali abangananzeleli ukuthi abantwana babo balomkhuhlane wengqondo kuze kuvele lokhu esekhulile. Enye yezingcwethi lezi uDokotela Chido Rwafa Majamuse uthi kunenge okwenza ukuthi abantwana babe lesifo lesi. UDokotela Rwafa Majamuse uthi abantwana balakho ukuveza kancane isimo sabo sengqondo. UNkosazana Thando Gwinji obona ngezokuhanjiswa kwemisebenzi uNational Coordinator enhlanganisweni ye-Activist Zimbabwe ulandisa ngokunye kokungenzeka empilweni yalowo mntwana esengumuntu omdala nxa engasatholanga usizo esesemncane.
I-depression is a real mental illness and ingayekelwa ukunanzelelwa iseselesikhathi umuntu wangkhona athole the appropriate help. Iyakhula izifike kulesona lesi stage sokuthi abantu baze bazibathatha imphefumulo yabo.
Lokhu kufakazwa yintatheli zindaba ezimele yodwa uLeopold Munende othi ulomngane owagcina ezibulala esesindwa ngumthwalo wokuba abazali babefuna asuthise izifiso zabo sikhathi sonke hatshi ezakhe.
Lo safunda sonke ecollege wayeseswele umsebenzi. Esole umsebenzi imuli ziyachiyana, abanye bayazivisisa ukuthi ilizwe leZimbabwe alila msebenzi. Ezinye imuli ziyazidinga imsebenzi, uzihlalele, ngoba engxomngane wakhe abesesebenza. So lo imuli yakhe yayilokhu imbuza yaqhasa ukumhlupha, yeyawudinga imsebenzi, ulamanga awudinga imsebenzi, waze wazibulala.
Umnumzana Sifelani Innocent, ingcwethi eyafundela umsebenzi ophathelene lezokusebenza kwengqondo yomuntu, njalo elilunga leZimbabwe Psychologist Association uthi kunengi okungaba yizibonelo ukuba umntwana ulesifo sengqondo.
Umntwana njalo uyehluleka ukuhlaliseka nxa sefike esibangeni sokubana uyehlule ukuthi uyeneliseka ukukhuzeka ehlale echume engehluleka ukuchuma ebe ngumntwana lwana ohlala ekhwela amatafula esenza konke okungakhangelelwanga etshaya abanye ekhala ekhahlela. Konke khonoku ngokutshiyana kwakho silakho njalo zulu ukucabangela ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni. Yikwini njalo okunye okungasikhombisa ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni? Yokwehluleka ukubumba ubungani labanye abantwana, lokwehluleka njalo ukuxoxisana lokudlala labanye abentanga yakhe. Khonoku nxa sikubona kusenzakala zulu, silakho njalo ukucabangela ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni.
USfelani uthi kunengi okungenza umntwana ahlaselwe imikhuhlane yengqondo okubalisa indlela umama aziphatha ngayo ngesikhathi ezithwele.
Nxa umama ebhema igwayi, enatha utshwala, ethatha lokunye okuningi okudakayo, khonokhu kulakho ukubangela ukubana umntwana ezalwe elohlupho lokungaphatheki engqondweni.
Uxwayisa abazali ukuba baphangise ukudinga usizo nxa umntwana engani ulo mkhuhlane wengqondo.
Sikhangelelwe ukuthatha umntwana sihambe laye kulabo abafundela umsebenzi wokusebenza labantwana esibathi ngesilungu ngama-psychologists. Khonokhu kumele sikwenze ngokuphangisa lapho esinanzelela khona ukubana umntwana engabe engaphathekanga engqondweni. Asekeleni ukuthatha isikhathi eside silokhu sibalisa sibhodale lale, kodwa ngesikhathi sikunanzelela khonokhu asithatheni umntwana wethu esicabangela ubana ngaphathekanga engqondweni sihambe laye kulabo abafundele ukusebenza labantwana esibathi ngo-psychologist.
Abezempilakahle baveza ukuba lanxa liqonga inani labahlaselwa yimikhuhlane yengqondo eZimbabwe, lokhu akuthathwa njengemikhuhlane yonke ngoba uZulu ugxile kunkolo ezikulandulayo ukuba kungehlela umuntu nje. Iningi labantu lithi yimimoya emibi edala umkhuhlane lo. Kusuka kube nzima ebantwaneni ngoba abacatshangelwa kangako ukuba bengahlaselwa yimikhuhlane enje. Okwamanje ilizwe lilomuntu oyedwa ogxile kundaba zemikhuhlane yengqondo ehlasela abantwana obizwa ngesilungu ukuthi yi-child psychiatrist. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ngiyakwazi lonke zulu kandaba ukuthi khona manje isikhathi sekhefu lekhisimusi. Sicela lisithumezele imilayezelo yenu yama-audios lama-videos likhuluma ngekhefu lekhisimusi. Nanku okumele likwenze. Thumezelani-ke kuwhatsapp kunombolo ethi 001-202-465-038-0318. Uthandi mphinde futhi njalo. Nxa likuthi lingarekhoda-ke ama-videos yenu, lama audios yenu, kumele lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Nakho okunye okwethulwe ngabantu lamhlanje. Kuthe lingakhohlwa phela ukusithumezela kunombolo ethi 01-202-465-0318.
Ikhisimuso muhle, ikhisimuso muhle. Bantu bonke emakhaya linjani nabaseGoli? Hayi, siyabonga bantu bakithi, unyaka uphelile. Sengathi nje singabekezelela abantu bakithi siziphathe kahle sonke, singazange sibe nakho ukuthola ubungozi bantu bakithi. Kungaba yinto enhle kakhulu. Lo mnyaka omusha siwuqale kahle bantu bakithi, kungaba yinto enhle kakhulu. Nawe kusasa sifunde ukuhloniphana bantu bakithi, sifunde ukubekezelelana. Kungaba yinto enhle kakhulu. Lani bosisi labo bhuti lifike kahle, ncedise lapho ngoba lani asibona isimo sibi, izulu alikho. Singafika nje siwaphathise nje kiko konke nje kwasekhaya ngoba eish, hayi isimo siyasiyalela, siyasiphika, asivumi. Wazi ngafika nje bafowethu nani laphana umuntu yavuke ekuseni ayebuya amasimu atshaye mpela ukuthi ngawusuka lawe usale bekukhumbula mpela bethi hayi insimu namhlanje ibiwe nje nguzibani. Hayi kuhle kakhulu, ngiyathokozisa mpela. Lani bodadewethu laphana livuke lithola amakhuva mpela lesiyachaya ugantshompo lime mpela kakhulu. Silime bantu bakithi, ayisekho ngenye indlela. Lezulu lelo malanga lizobuya la lizothola kodwa sekulinyiwe, kuyinto enhle kakhulu leyo bantu bakithi. Ngoba nje isikhathi sakhona sesisiyalela sokuthi sihlale ekhaya, sivumi bantu bakithi. Siyezwa isimo, asaplani bantu bakithi, asincengeni. Loba kunzima kanjani, sesiphila labo ubunzima lowo esibhekane nabo lo. Ah, kunzima.
Mina igama ngiqhubekane
akwampofu hayi indaba yekhisimusi vele le hayi lilanga nje ngoba vele kulobunzima ukuthile kunje nje asihambanga ungabona izihlobo ngazi ukuthi uhambe uyobona izihlobo uyazibona uthweleni bakubona ukuthi kubona kade vele wonilandeni ekhaya sesiyahlupha abadala ekhaya ngoba kulobunzima izolo ngingafika edorobheni vele akuthengeki lutho vele ungaluhawukela gcine sesidlula ngisiyadinga ukudla eBotswana yikho lapho kuya kungcono khona ukuthi ungabale $200 uyakwanisa ukuthi igrosali yonke sibiligwane but kodwa welcome to impahla zabantwana angeze uzikwanisa siyamangala nje lama school fees nje khanya ayeza sendleleni izililo zodwa
laba ngabanye abantu abasithumezele ama-audio zakhe yabo bekhuluma ngekhefu lekhisimusi sicela ukuthi lisithumezele ama-audios yenu lapha likhona kanye lama-video ukuze lizibone khonapho-ke kumabonakude njalo lizizwe emsakazweni isikhathi phela sekhisimusi khonamanje ndingakwenza lokhu lisithumezele-ke kuwhatsapp kunombolo ethi 01-202-465-0318 ngizaphinda njalo kunombolo ethi 01-202-465-0318 sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa njengoba sesilanda ikhefu lekhisimusi sileqembu lemabuza Express Band lona elisanda kwethula idlalade lalo elitsha untukamele Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalate lemabuza Express Band elakuqala njalo lilesihloko esithi amalungelo. Leli qembu lihlabela liwele South Africa lanxanje lidabuka komaninji ePlumtree. Nangu umkhokheli walo uGivers Mabuza.
Ngihlabela mina ngiqale 2016 ngilabo ngisahamba ne-group Diamond Ninja Express sa-recorda 3 albums then kushi leyo ngiyaqala but sengizimele ngedwa.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi impilo iyantshintsha mzalwane kanye lale ethi mntanami. Litholakala ngapi idlalade Mabuza?
Abafuna ukuxhumana nami bafuna idlalade ngiyanthola ku 079-720-5760 ngishi WhatsApp even akumakhozi number 1 ikelikuseyo le then kufacebook ugive us and Mabuza.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Abalandeli berumba ngithi ingoma isazokhala kakhulu ma esilongeke support hayi incingo sazokhala kakhulu impela.
Baphuma ke enkundleni abafana bemabuza Express Band ngale ethi kulumhlaba. Oh, my God, I'm so excited to be here.
Okay, Mabuza Express singakahlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebezilazo namhlanje uhlelo lwethu. Ibandla le-MDC lithi abantu bengalahla ithemba ngenxa yokuhlupheka kweleZimbabwe. Abantu abaningi bathi kabasuze bakholise lo nyaka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. UZulu ukhuthazwa ukuthi ananzelele umkhuhlane wengqondo ebantwaneni. Sikuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olubalulisayo ngoGibbs Dube ngisithi lingayikatshana ngoba uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk luyalandela khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.